Zvare netsai dzinorwa vakasvitsa makore makumi mana nemaviri svondo rapera izvo zvakange zvisingatarisirwi nehama dzavo. Muzvare dzinoreva vanoti vakarwara zvakaipisisa kwemwedzi inodarika mitanhatu mushure mekunge chirwere chegomarara chapararira nemuviri wavo wose. Muzvare dzinoreva vanoti vakazowana rubatsiro kubva kune mumwe mukadzi akamboshandisa mishonga yechivanhu yakarongeka pamwe nemishonga yaaipiwa nana chiremba izvo zvakaita kuti vapore.
Pane mufungo wekuti kenza chirwere chisingarapiki uye chirwere chekuti kana wabatwa kenza magumo kufa. Asi kubva maexperiensi yangu ini ndakadzidza kuti chirwere chekenza chirwere chekuti chinogona kurapika kana kuti chinogona kukondroriwa kusvika munhu wakukwanisa kugara zvakanaka une kenza iri mumuviri asisingakuurayi.
Muzvare dzinoreva vanoti vava kukwanisa kufamba nekubikira mhuri yavo. Izvo vanoti zviri kushamisa vanhu vakawanda kusanganisira vemhuri.
Iko zvinonoya tokumbo kuti ndakakugwinya mazuva ano ndakutopindawo mukicheni mangu ndichibika zvinhu zvandasira kuzviita. Of course handisati ndava weki yangu chaiyoyo irikomo but ndinobva kuti nyama yangu yakagwinya. Pandakatomboenda ndichisajesta nyaya yekuti ndauda kuti ndaedi ndauda kuenda pamaedi ndakuona kuti zvinhu zvairaremera kuzvitambira asi nenyaya yekuti maidhokteri zveri kuti endi uye munhu wekuti mukatanga kutaurirana anokunzwisisa akangomutaurira kuti usabva pachimotherapy. Kana une zvauri kuda kuedza edza hako bhati usabva pachimotherapy then tozopota tichiona kuti zviri kuitirosa here.
Muzvare dzinoreva vanoti chiremba wavo akashamiswa kuvaona achifamba apo vakaenda kunomuona mwedzi wapera. Pari zvino vanoti vavariro yavo ndeyekuti vanhu vane chirwere chegomarara vazivewo zvinogona kuvabatsira muupenyu hwavo.
Musi watakatanga kudzokera kwachiremba tisisiri muhunje washo akaita kuti achatonha akasimuka zvokugara pasi akangonditi netai whatever you are doing continue doing it because zviri kukushandira ende ndakaona kuti zviri kushanda ndechekuti shamwari yangu ari kuukei akatanga kundiudza zvedhaiti akatangawo kuzvishiya vamwe vanhu kuti nditaure navo pandakakudza kuti ndaitozvazvi zvakanyanya.
Mukoma wamuzvare dzinoreva muzvare Mary dzinoreva vanoti vakanga vasisina tarisiro yokuti mwana wamai vavo aizorarama. Dr. Chris Zimbizi, avo vakakura vese namuzvare dzinoreva kurimuka kukadoma vanoti sokudzidza kwavakaita kuva chiremba munhu anenge ava negomarara rinenge rapararira kudai kashoma kuti ararame.
Andanomozokamzokana yaspread atinotina metastasize kazhinji kazvo havawanzorarama.
Amai vimba yezishumba vanoti mhuri yese yaive yatomirira kufa kwamuzvare dzinoreva asi vakazoshamiswa kuona murwere wavo achiita zvakanaka mushure mekunwa mishonga yechivanhu yakarongwa zvakanaka nenyanzvi pamwe nemishonga yechizvino zvino.
Ndangatotomisa mupuremaso mwana tichinomisa mubhasini rumuo tichimugezesa achidzoka tichingoti mangwana akuizi mangwana kuizi zvizambiya kuwacha kugara takazviaina zvimari padivi zvokuti wotigotengawo makavichi asi Mwari vanoshamisa. Mwari vakatigonera, Mwari vakatigonera, tinovatenda.
Mumwe chiremba anovazvikokota munyaya dzechirwere chegomarara Dr. Anna Mary Nyakabao vanoti mamwe maherbs anoshanda zvakanaka mukuvaka muviri wemurwere asi mutungamiri weZimbabwe Traditional Healers Association vaGeorge Kandiero vanoti vana chiremba havadi kubuda pachena nezvemishonga yechivanhu yakarongeka nokuti vari pamakwikwi ekuita mari.
Competition again. What would you do honestly? If someone claims to be doing something that you charge a whole lot of money for, and you wish it a mari in a came where you are, competition you're not going to get it. But they know what it works. Cancer, now vachitopora vachitoita mushi ende vamwe vacho vanotoadvisa kuti sei yasvika munhuyi hatichaigoni vamwe vanokuudzai kuti apa tinombotsaya mishonga mizhinji chikafu kubva kuna ananyevhe mbora black jack zvese mishonga but tichishandisa sechikafu ndosaka kudhara kwaigadzirwa nhoki dziyadziya nechi chimwe chacho chikafu chatinofanira kutoziva regularly kuti munhu asabatwe nematenda ende mazhinji acho akukonzereswa naiwo marefined food atiri kudyai
nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti chirwere chegomarara ndicho chaive kuuraya vanhu zvakanyanyisa kudarika zvimwe zvirwere chirwere ichi chinonzi chiri kubata vanhu vatsva vanodarika zviuru zvishanu pagore rega rega mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vari kukurudzira kuti zvipatara zvose zvehurumende zvirape pasina muripo varwere vose vane gomarara ndakamirira studio 7 kwesk muharare ndini Kiri Mudzamiri.